Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi chipiri chivabu 16 2017. Sangano rinokuetesa mari pasirose re International Monetary Fund rinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti igadzirise dambudziko remari pamwe nekudzikisa mari inoshandiswa nehurumende kuitira kuti zvinhu zvipinde mugwara munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzovheya urongwa hwehurumende panyaya dzemari inoshandiswa munyika. Varimi vekunyanya dzikumanikaland vanoita cheuviri nezvirimwa zvavanorima gore rose kuburikidza nemvura yekudiridza yavava kuwana zvichitevera kugadziridzwa kwakaitwa kanao yavo. Muchirongwa Live Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekukurudzirana kunyoresa kuitira kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page redu.